Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 7 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iko zvino makanzuro ese akuita nzvimbo dzavo dzese mumakombiyuta yekuti kana vachinge vapa munhu kombiyuta iri kangotora munhu mumwe chete hapachagoni kuswa mumunhu wechipiri pamusoro payo inobva yaramba.
Sangano rinomirira makanzuro emumadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe rinoti makanzuro ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba senzira yekuedza nayo kumisa nyaya dzeuori.
MuZimbabwe vanhu havana kusununguka kutaura maringe nezvakanangana nemutungamiri wenyika vaMugabe. Vazhinji vanhu havadi kutaura pavakamira because vanotya.
Ongorori Afrobarometer inoratidza kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuramba vachiwana rutsigiro rwakawanda kudarika vaMorgan Tsvangirai, asi vane chitsama vanoramba kutaura pavamire.
Yemwe ndingangopembera hangu inini vati kumwe kumwe uko kwandisiri kuona uko kune vanhu vari kutsafa ini ndichipembera ndichidya ndichifara. Saka hazvindifadze mufunge.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anosvitsa makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa achiti hapana chekupemberera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira makanzuro emumadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe rinoti makanzuro ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera dambudziko ranga rakatarisana nemadhorobha mazhinji rekupiwa kwevanhu vakawanda nzvimbo imwe yekuvaka. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vashangwa mavesere nhengo yeyukazi uye vari mukuru wekanzuro yeBhindura vati kushandiswa kwemakombiyuta uku kunoderedza uori kunyange hwevashandi vekanzuro.
Panga pane dambudziko rekuti vanhu vanogona kungoba nzvimbo dzakasiyana-siyana, mastendi kana dzimwe nzvimbo dzanga dzisina kuvakwa. Iko zvino makanzuro ese akuita nzvimbo dzavo dzese mumakombiyuta yekuti kana vachinge vapa munhu kombiyuta iri kangotora munhu mumwe chete hapachagoni kuswa mumunhu wechipiri pamusoro payo inobva yaramba. Kana nzvimbo yanga yakaiswa kuti iswe chikoro, kana pakaiswa munhu anonzi anoda kuvakaimba, kombiyuta inobva yaramba. Kana panga pane nzvimbo yokuti panoda kuitwa klinika, pakazonzi pakuiswa chikoro, kombiyuta inobva yaramba. Izvi zvinobva zvaita kuti vatungamiri vemakanzuro vaone kuti nzvimbo dzavo dzakachengetedzeka zvakanaka.
Vangosana Dlamini, mumwe mugari weMuHarare, varumbidza zvikuru danho ratorwa nemakanzuro emumadhorobha. Vakati sevagari vane tarisiro yekuti zvichaderedza kubirwa kwevagari vachitengeserwa nzvimbo dzisipo.
Aiwa, iroro idanho ratinotambira chaizvo, idanho ratinokurudzira isusu sevagari vemuno muHarare.
Sangano reYukazi rinotiwo kubva musi wa7 kusvika 9 Nyamavhuvhu richange riine musangano welocal government investment conference logic muchidimbu muguta reHarare. Vanotungamirira UCAS vatsungai makore vati chinangwa chavo ndechekuti madhorobha akwezve vanouya kuzoita mabhizimusi nemakanzuro, pamwe nekuti makanzuro akurukure pamwe chete gwara ravangafamba naro kuderedza matambudziko avakatarisana nawo.
Muchidimbu zvatakatarisira nelogic 2017 kuzama kuita kuti muma munharaunda dzatinogara tikwanise kuita kuti vanouya vachiisa mari kuti nzvimbo idzodzo dzivandudzike zvakasiyana siyana zvinosanganisira mvura kugadzirisa kwedu kwatinoita mvura kubvisa tsvina munharaunda idzodzo zvive zvinokwanisa kuti zvibatsirike nevanhu vanouya vachiisa mari vachibatsirana nemakanzuro edu.
UCAS inoti tarisiro yavo ndeyekutiwo vemabhizimusi nevagari vawane mukana wokukurukura budiriro yemaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wesangano idzva richangoumbwa reAlliance for People's Agenda vangosana mwoyo nhasi vaita musangano nevemasangano akazvimirira nevanhuwo zvavo muBulawayo kuhotera yeHoliday Inn. Vamoyo vanoti vari kuzokwikwidza musarudzo vakazvimirira uye vati havatenderani nekuumba mubatanidzwa wevanopikisa nekuti vanenge vaine mafungiro akasiyana. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vati zvakakosha kuti vanhu munyika vafungisise nezvematambudziko ari munyika uye kuti ndeupi mutungamiri angagona kuagadzirisa. Vamoyo avo vaive vati vachapinda musarudzo vakazvimirira vega vakazotaura munguva pfupi yapfuura kuti vaive vatanga bato rezvematongerwo enyika iro vachakwikwidza musarudzo vakatungamirira. Vamwe vevanhu ava avo vataura mushure memusangano waitwa navangosana mwoyo nemasangano akazvimirira ega vati kupinda kwavamwoyo musarudzo kunopa vanhu vemunyika mukana wekusarudza munhu ane mafungiro anogona kubatsira kuti nyika ibude mumatambudziko ayakatarisana nawo pari zvino. Mutungamiri webato reAlliance for National Salvation vaMoses Muzilandlovu avo vange varipowo pamusangano uyu vati vafara kunzwa vamwoyo vachitaura kuti zvakakosha kuti vanhu munyika vabatane. Vakatiwo vachataura nevamwe vebato ravo kuti vaone kuti vangashanda sei nebato ravamwoyo reAlliance for People's Agenda. Mumwe apinda mumusangano uyu ati anoda kungonzi muzvare Annette ati ange asingavhoti pamakore apfuura nekuti vanhu vange varipo ainge asingavafariri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti haifungi kuti ongororo yeAfrobarometer yekuti ndiani mutungamiri anodiwa nevanhu zvakanyanya munyika yakaburitsa kuti vakawanda vaizovhotera mutungamiri weZANU-PF pamberi pemutungamiri weMDCT inoratidza chokwadi chemamiriro yakaita zvinhu muZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Dr. Takawafira Zhou avanotungamirawo sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vanoti zviri pachena kuti vanhu vanotya kutaura kana kushoropodza mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika pane vatungamiri vemapato vanopikisa vakaita savaMorgan Tsvangirai. Ongororo iyi iyo yakaitwa mukupera kwandira kusvika pakati pakukadzi yakaitwa ichitungamirwa nesangano reMass Public Opinion Institute uye pakabvunzwa vanhu chiuru nemazana maviri. Pavanhu ava zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana zvakati kana sarudzo dzakanzi dziri kuitwa mangwana zvaizovhotera mutungamiri weZANU-PF zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvichiti zvinovhotera mutungamiri weMDCT uye zvikamu zvina kubva muzana zvichitiwo zvaizovhotera mutungamiri weZIM-PF zviviri zvichiti mamwe mapato kuchitiwo makumi maviri nezvina kubva muzana zvakaramba kupindura mubvunzo. Zvikamu gumi nechimwe kubva muzana ndo zvakati zvakanga zvisingazovhoti kuchitiwo zvikamu zvishanu kubva muzana zvichiti zvakanga zvisingazivi. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Zhou pamusoro peongororo iyi.
Ongororo dzemuZimbabwe dzakasiyana neongororo particular developed countries. Uyeze handida kutaura kuti muZimbabwe vanhu havana kusununguka kutaura maringe nezvakanangana nemutungamiri wenyika vaMugabe. Vazhinji vanhu havadi kutaura pavakamira because vanotya zvakaitika makore akambopfuura. Vanoziva kuti kune vashoma vari muZANU vanoida ZANU vanokwanisa kuti urohwe
kana kuti tisirwe musha saka vazhinji vanhu havanyanyotaura zvatingati dziri accurate pamusoro pavamugadzi saka ndingati kukwira kwepesendeji yavamugadzi handioni kuti pane chinhu chingapa kuti vamugadzi vanzi sapoti yavo yakwira asi tikatarisawo kuopposition ndinganzwisisa kuti sei vasandirai vachiita sekutiwo sapoti yavo yadera nokuti vanhu vakasununguka kutaura apo zveopposition nokuti hazivatisi havangarohwi neopposition uyezve tichionawo kuti mune mapato ezvematongerwo enyika awanda anongonyuka sehoa saka zvekutaura apo zveopposition zvakawanda
asika tichitarisawo imomo mapato anopikisa Dr. Joe tiri kuona kuti kutsemuka kwaari kuita nenyayawo dzakaitawo secorruption iri kuitikawo makanzuro ari kutungamirwawo neMDC hazvisi zvimwewo here zvinoitawo kuti vanhu vatarise
hazvingarambiwo kuti kumuka kwemaopposition kunopawo kuti vamwe vataurewo vaonewo izvinhu uori bat tikanyanya kutarisa chaizvo chaizvo tinozva tinyika ime vanhu vane uori vanonyanyisa kuzikamwa vari vanhu vari muzanu vanhu vari kuita mari zvikuru asi kuti hatikurudziriwo izvinhu uori muopposition nokuvanhu vatangirai dai vanga variwo vanotonga corruption yachona ingadai iri shoma asi kuti sezvo vasingatongi panoonesawo kuti uchiti ava vanoita corruption ndekwavatangirai here kana kuti vakadzirawo moto wembavha
nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reptuz Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo nestudio 7 makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 919 am pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeEgypt vanoti munhu anga akateya mabhambu mumotokari arwisa nzvimbo yekupinda nayo inogarirwa nemauto kumaodzanyemba kwesinai akauraya mauto angangosvika 10. Kurwiswa uku kwaitika nhasi apo motokari mbiri dzaputika dzichipfuura nepanzvimbo iyi iri mumugwagwa uri pedyo neRafa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati ivo nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakurukura zvakasiyana-siyana uye vanotarisira budiriro mune remangwana dzichabatsira nyika mbiri idzi. Hurumende yati iri kugadzirira kutamisa mhuri dzinopfuura zviuru zvitanhatu kubva kumahombekombe kwedhamu retokwe mukosi kuitira kuvandudza zvirongwa zvemadiridziro kuchengetwa kwemhuka dzesango uye kuchengetwa nekukoyiwa kwehove. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rehurumende rinoona nezvemvura pamwe chete nezviwanikwa injiniya Tinaishe Mutasa nhasi vaudza vanhu mumasvingo kuti vari kuita tsvakurudzo yehuwandu chaihwo hwevanhu vanofanira kubviswa mumisha yavo vachinogariswa patsva.
Vanhu vanoda kufambiswa kubviswa munzvimbo yatingati Dam Reservation Area patakavaverenga muna 2013 vaiva kuma 6000 families. Ivavo ndo vatinofunga kuti vatiwedzerei uye ibasa ratisina kuzonyatsopedzisa ta kuti tipedzise dhamu uye nekubvisa vaya vakanga vonyura. Saka imhuri dzinofanira kubviswa kuitira kuti dzisagara munzvimbo iya yatingati kurima kwavo kudini kwavo kungaita kuti dhamu riwande jecha.
Amai Natsai muzvidziwa vanogara murani rekwasese kwachivi vati vanotyira kuti vanogona kuitwa zvakamboitwa vamwe vakarasirwa mukamba yechingwizi mugore ra2014 vakaguma vononga svose nemuromo.
Ini zvehurumende kuti kwairi kuti inotibvisa ichinotisa kumwe ndongona zviri zvinhu zvakaoma bhozi tichangotanga mhuri vana vachiri vadiki zvokuzodzokorodzwa zvegore riya rekunoiswa mukembu. Ende mukempu machona unhu wemukempu tomuziya hakuna ninge achienda kubasa hakurimike even tikasaiswa mukempu asi tononge zvinenge zvakangotiomera nekuti hatizivi kuti kwatiri kuendeswa mhinde yachona inorimike here tichanoiswa pane matombo here.
Vatranos Mukumbwa, Vekungo Mauru vanoti vanotyira kuti hurumende inozotadza kuvabhadhara mari yavakashandisa kuvaka misha yavo yavachasiya vaputsa kuti vandovaka mutsva kwavachaendeswa.
Maonero atinoita ndekuti dambudziko ratatosangana naro iguru rekuti mari dzedu chaizvo dzokutamiswa tinogona kudzinetseka kudziwana.
Asi vamutasa vati hurumende ichagadzirira zvinodiwa zvose kuti vanhu vatamiswe zvakanaka. Mashoko aya atsinirwawo negurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shivai Mahofa, avo vaudza Studio 7 kuti hurumende ichaona kuti vanhu ava vagariswa zvakanaka uye nzvimbo yekuti vagare yavepo kunowanetsi kumwenezi. Vatiwo hurumende iri kugadzirira mari yekuripa vanhu vanenge vatama ava. Vamutasa vaenderera mberi vachiti Tokwe Mukose ichadiridzira mahekita zviuru makumi maviri nemashanu nekudaro vagare ava vachabatsirikana nekuwana mari kubva mukurima uye nemabasa achabuda. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipapamire hurumende yeAmerica panyaya dzekushanya kwevanhu vekune dzimwe nyika kuAmerica.
Mimwe mitemo mitsva yaparurwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump dzechiMuslim yatanga kushanda mushure mekunge dare repamusorosoro muAmerica ratenderana nemutungamiri wenyika pane zvimwe. Mitemo iyi inorambidza kwemwedzi mitatu zvimwe zvizvarwa zvenyika dzeIran, Libya, Somalia, Sudan, Syria neYemen kuti zvipinde muUnited States kuri kuitira kuchengetedza runyararo munyika. Pamusoro peizvi, United States ichange ichimbomira kutambira vapoteri kwemwedzi mina. Bazi rehurumende rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika reState Department richishanda nemamwe mapoka rinoti kuti chizvarwa chenyika idzi chikwanise kushanya kuAmerica chinofanira kuve nevabereki, mudzimai kana murume wemunhu, vana, varoora, vakwasha nehadzvanzi muAmerica. Vamwe vanotenderwa kupiwa mavhiza vanenge vachienda kuchikoro kana kuti vawana basa muAmerica. Mamwe magweta ange achiti mutemo uyu unotyora bumbiro remutemo sezvo uchisarura vanhu nezvitendero. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States maaverengwa neni Tanonoka Wande.
Zvino tokupai nhau dzemitambo.
Chikwata cheCapes United chasvika muAlgiers nhasi mangwanani chakatarisana nemutambo wacho weCup Champions League Group B neUSM Alger panguva iyo maOrioles asimudzira gadziriro yavo yekosafa Castle Cup Final nechipolopolo yekuZambia nesondo. Makepekepe ari kufanira kukunda kuti vasvike mumakota final emakundano aya. Kukundwa kwavo kuchireva kubuda mumakwikwi aya vasvika pedyo pedyo nekunyora gwaro munhoroondo yemakwikwi aya. Pari zvino Capes United iri pachinhano chechitatu nemapoints matanhatu, maviri pasi peUSM Alger neAl Ahly Tripoli, zvekuti kukunda kwavo kunovaisa pamusoro-soro kupinda mumakota finali kubva mugungano iri iro rinosanganisa zvekare Zamalek yekuEgypt. Kunyange hazvo zvakaoma mumutambo neUSM Alger, vatsigiri vemaGreen Machine vari kutarisira kufara sezvavakaita svondo rapera apo vakadambura Zamalek 3-1 pasina aitarisira kuti makepekepe angaite zvakadaro. Zvakamira zvakadai, maOrioles ari kupinda munhandare yeRoyal Bafokeng vaine mukana wekutora mukombe uyu kechishanu. Pari zvino maOrioles ane mikombe mina kubvira makundano aya atanga muna 1997 pamwe chete neAngola, South Africa neZambia asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJasper Femberai vanoti maWarriors atotora mukombe vachitipa zvibodzwa zvavanofunga kuti Zimbabwe inokunda nazvo.
Kapu iyi tikuitorai, tikuitora kapu iyoyi, kapu iyi tatoitorai. Zambia tikuita 3-0.
Asi mumwe mutsigiri wenhabvu vaLloyd Tambaoga vanoti Zimbabwe isafunge kuti yatokunda kare nekuti mutambo uyu wakaoma zvikuru.
Mutambo uyu uri tough asi kuti tofuna kuti tihwine because mutambo wakasimba.
Panguva imwe cheteyo mitambo yeKasolaga Premier Soccer League iri kuenderera mberi ichipinda muvhiki regumi nenomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei, vatsigiri veFacebook page yeVOA Shona vari kufara nekupinda kwakaita chikwata cheZimbabwe mumafinals ECOSAFA Cup uchatambwa iwo nesvondo nechipolopolo chekuZambia.
Stramundoitwa Norbert Manejo ndiri kuKenya. Ndaikuzi ndaiwana mukana wekutaura naSunday Chidzambwa nemaWarriors. Ndaivati vasatore magames avakatamba kare vachifunga kuti ndozvinogona kuitwa paZambia. Zambia chikwata chakasimba zvakanyanyisisa mu Southern Africa. It one stage Zambia yakatombotora Africa Cup of Nations. Saka mutambo uyu mutambo unenge wakaoma. Uso Sunday Chidzambwa asachinje timu yakatamba nePaLesotho. Iratidza kuti inoziva zvainoita. Inini ndozvandofungawo zvangu. Achikupedzisira ndoti vatsigiri vese vari muSouth Africa veZimbabwe endai kunotsigira vakomana kuti pave ne 12 men muground.
Ngatimbonzwai zvakabuda pane chimwe chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei. Regai timbonzwa kubva kuna mukoma Trust Shayane wako avo vari kurarama ivo neurema mushure mekunge vakuwadzwa munjodzi yemotokari.
Ndinoiva Trust Musausha nowako ndiri kuHarare kwari mpa-2012 zva-21 Septemba ndakaita dzinjivha kuBulawayo vandakwara gumbo rakatodziswa rakabva raambutedi. Ndakazombokwanisawo hangu kubatsirwa nevakabatsirwa vakakwanisa kunditengera prosesi.
Tombonzwa kuna amai Poshi Akandemiri avo vakakwanisa ivo kubatsira mukoma Trust.
Zvakaitika ndezvekuti pandakambofona kumba kwedu kuvabereki vangu kuWarren Park ndakanzwa nyaya yekuti pane mumwe mukomana Trust Chayano wako akanga aita dambudziko rekuita accident akazobviswa rimwe gumbo tikanga asarwa negumbo 1. Saka takabvumirana kuti ini kunokuro ndochitanga kutarisana nezvekuti tingawanei kuti angakwanisa here kuwana gumbo riri artificial kana kuti prosthetic leg rekuti abatsirikane.
Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mutambo weCOSAFA Cup final pakati peZambia neZimbabwe, pamwe chetewo nemutambo weCAPS United neUSM Alger yekuAlgeria uchatambwawo zvakare nemusi wesvondo weCAF Champions League. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Muchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi, nhasi Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi Thomas Mapfumo uye akasvitsa makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa musi wa3 Chikunguru. Blessing atanga nekubvunza vamapfumo kuti vari kunzwa sei.
Ndiri kufarawo zvangu. Handinganyatsoti ndiri kufara bere, ndiri kufara ndasi kufara manii nokuti ndiri kugara munyika yevamwana. Ndainanga ndiri kumba zvingadai hama neshamwari ndichifara ndine hama neshamwari dzangu kumusha udzandakasiya. Vamwe vakatoshaya izvozvo. Makore akawandisa ndisati ndadzokera kumusha. Saka zvimwewo zvinondinetsa zvikuru.
So hard it is this my fate.
option in private company. There's corruption everywhere. There's corruption.
Asi kunyangwe muri kure nyine kumusha kudai pane mabira amama karongawo here kuti munge muchipemberera birthday.
Munoziva kuti ini handisi munhu uyo anoita macelebrations pano zvinhu especially zvinhu zvepasi izvi nongoriwonowo sezuvawo randakazvarwa ini vanhu ndinenge ndichiboripembedza inini handimo munyaya dzekupemberera idzi dzekutanzia nhasi ndakazvarwa ndakazodai ngatidyei hainini so zvinondiitisa izvozvo chinhu chimwe chinhu chekuti yangu ndingangopembera hangu inini but kumwe uko kwandisiri kuona uko kune vanhu vari kusafa ini ndichipembera ndichidya ndichifara saka hazvindifadze mufunge zvinhu zvondondinetsa kuti ndingangopembera ndingacelebrata ndingaita sei what's the use of me celebrating when other people are suffering there are a lot of people suffering out there including vanhu vari kumusha kwedu kuchiguya chokwadiri kubva kwacho saka kupembera kwacho handikuone kuti kunondipa chii hama dzangu hedzinopembera dzinditumira zichitaura kuti happy birthday asi inongodionawo sezuva zvangu randakazvarwa
ndeapi mashoko amungangode kupa kuvatsigiri venyu ndanga ndichiverenga pafacebook vakawanda vanenge vakanyora vachikukorokotedzai vamwe ndoziva kuti vachishandisa mawhatsapp nezvimwe nezvimwe
aiwa ndinotenda kune vanhu vamwe vanoyeuka zuva iyi vakawanda vari kuriyeukawo ndo mafungiro avo avanoita ndinovatenda zvikuru
asi mukanya pane zvavari kuvarongerawo here padamba refu mugapu mune yumu
aiwa tiri kuronga takutoda kutopedza
musha wenyu wamacheme.
Thomas Mapfumo anga achitaura aina Blessing Zulu Studio 7 parunare ari kuOregon muno muAmerica tichiti makorokoto kuna vamapfumo asi anzi kangomakaririsi ndokaparuki nguva yedu yabva yangopera sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise musoro yenhaudza nhasi sangano rinomirira makanzuru emadhorobha reUrban Councils Association of Zimbabwe rinoti makanzuru ari pasi paro atanga urongwa hwekushandisa umhizha hwemakombiyuta mukupa vagari pekuvakira dzimba senzira yekuedza kumisana yohuori tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamuina ntungamiri nkomo